Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Vanelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta ashayikwe mumagaraji. Vanhu vakawanda vokurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete uori wakaburitswa mugwaro raAuditor General. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato Movement for Democratic Change Vanelson Chamisa vanzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare vaudza vachamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemutengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemafuta edzimotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava amai Grace Mutua, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield, vati vari kunhonga svosve nemuromo.
Zvokuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magesi akadzimwa napo tozawana futi kuma12. Saka tirikurarama here? Pana chiri kudzika kana chimwe chete chiri kungokwira. Bare sipo rakanzi $14 tinoiwana kuti.
Mumwe mugari wekuGlen Nora amai Stella Murwira vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tanzwa nemanhuchu tatadzokera zvee kumanhuchu. Zvino mapuraizi ngadzi chingwa chichatengeka tichatombozivi kana chinonzi chii. $42 chingwa ngachidzokere pakare, hupfu ngaudzokere pakare, iyo tiri kungodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlenora C vaDouglas Chakupara vatidai mafuta edzimotikari adzika mitengo vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvese zvikwire.
Zvinhu zvakaita sefio inokontrola zvinhu zvese. Defio yanga yadzikawo, fio yakakwanisa kudzikawo inokontrolawo zvinhu zvese. Ezvino zvitarisa tiri kunzwa kunzi mapuraizi akadzika, but wakapinda mushopu umu atisanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika. Izvi tiri kutoona mapuraizi ari kureza apo, tikubva tatadza kunzwisisa kuti chichi kutora nzvimbo tatambudzika.
Vachamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Munana OK matinopinda munana Chopis matinopinda mumashopu evanhu vazhinji mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kufyamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mutengo zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairo rwunotonetsa kuti vanhu vapanani, nokuti rudo rwunopomeranwa vanhu vane rugare. Kana rusipo zvinora dzanyika yakamira zvakai saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji
vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu
ndekuti tichazama kuramba tichingationanei tiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe ivo zvo vanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana ino ibvino mupimbirai gumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bhondi kana kuti voti taisa zimudhola dambudziko rapera tinofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hwoupfumi hwenyika kuti tikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika itaigadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro nyika yanaka
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso
izvozvo zvavaita zvokutenderera maguta ari muHarare nzvimbo dziri muHarare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuZimbabwe vana vari muno muHarare vana vari muZimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinovara vanotungamira ivo vachinelson chamisa rinova riri kunziiro nemakurukota esadak nemakurukota eau nevamwe vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsiranaiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe tiri munew dispensation nyika ienderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
dzimwe dzenzvimbo dzashanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro Highfields pamwe neGlenora ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Hurumende inoti ichatorera mare zinesi makambani ezvemafuta ekufambisa dzimotokari kana karamba achiita zvisina tsarukano zvainoti zviri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotokari mumagaraji. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamusika mutema vachatorerwa marezinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari. Kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tichida kuti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndivovowana mafuta ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari toti havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturu bodo so tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu resinesi ndo simba redu sehurumende nokuti resinesi yekuti utenge mafuta wapinze munovatengese rinobva kwatiri saka kana usiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza resinesi redu usara wakagara pasi.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kuburikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million chikwereti chichihombe 1.2 billion zvinoreva izvo kuti hatisi kuda kuti dzisaite basa nokuti kana ine chikwereti chakadai haikwanisi kutenga matransfoma haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda waya dziya dziya maporu nezvimwe zvakadaro saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi vashandi vanenge vachinyunyuta saka zviri kwatiri tese ungave uri muzvinaimba muzvina bhizimusi government ministry kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita ese maministries ese toda kuisa mamita nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watokufema toda kuti tigadzire ikoko tokutarisawo zvakare kuti tingazoisa solar ma building akasiyana sakunyanya zvipatara.
Vashitaura pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutule Ncube vati huremu hwemari huri kusiyana siyana mumabhanga sezvo huremu uhu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu nekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina willing buyer, willing sellers anonge achipa marates akasiyana siyana. Iwayo ndiwo anotoona reserve bank osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswe nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyunyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwe zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuita align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yataka endorsa in 2018. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuofisi kwaAtorney General kuti papepanoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai Mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tanga tiona kuti malodges edu mamwe anga adzikira mastandards haucha vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka vachionekwawo kunzi governance vanga vachi governance yanga ichitiko yange isinatsomera zvakanaka. Saka pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise mari Krishna Park said.
Amai Mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vanoti boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinofanira kuita ongororo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kana izvi zvikasaitwa kurwisa uori mapazi ehurumende kuchanetsa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General regore ra2018, vanhu vakasiyana-siyana vataura neStudio 7 vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iongorore nyaya dzose dzinonongedza kuti pane uori hunogona kuve hwakaitwa mungave mumakanzuru kana mumapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende. Vakanangana nemakanzuro akasiyana-siyana emunyika. Auditor General amai Mildred Chiri vakati makanzuro mazhinji haasi kubudisa nenguva yakafanira magwaro anoratidza mashandisirwo emari. Gwaro iri rinoratidzawo kuti pane kusabatwa kwemari zvakanaka kwakaitika mune mamwe makanzuru kusanganisira eBulawayo, Gweru neHarare. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvekushandiswa kwemari muguta reBulawayo vaSilas Chigora vaudza Studio 7 kuti vanogutsikana nezvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kanzuru yavo ichaferefeta nyaya yekuti pane mumwe mushandi akazvipa chikwereti zvisiri pamutemo.
Sezvamakaona Bulawayo yakataridza kuti vanhu tiri vanhu vanochengetedza mutemo, tinoita zvinhu zvedu zvakawanda tichitevedzera mutemo. Panongova nenyaya imwe chete, an issue yakaita kuti one of our employees yakatora loan ikasange yaauthorizewa naTown Clerk. Inyaya iyoyo yakakanganisiwa, yatinoziva, yatinobvuma kuti hai yakakanganisiwa, asi dzimwe dzose dzakabuda zvakanaka. Saka tichienda mberi zvino zvatakurudzira department kuti haiwa majournals ese kana mari ichishandiswa ngainge yaauthoriziwa. Saka tiri kuinvestigata kuti zvakafamba sei.
Gwaro raAuditor General rakabudisa kuti muguta reGweru pane kusawirirana pamari yemitero yakabhadharwa nevagari nemari iri kubhanga rekanzuru iyi, uyewo kuti pane vashandi vanonzi vange vasina kutora mazuva ezururu kwemakore akawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGweru kuti ichaita sei negwaro raamai Chiri. Asi mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemagwaro emashandisirwo emari nenguva yakafanira uye kusabatwa kwemari zvakanaka kunokanganisa zvikuru kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kuongorora zvizere gwaro raAuditor General kuitira kuti vakapara mhosva vabatwe nemutemo.
Taona tinoona kuti chero hurumende yaona mareports akashata saiwayo kuti kune vanhu vari kuabusa public office, kune vanhu vasiri kuita basa ravo nemazvo, hapana zvaragonanga vachiitiwa. Saka tinoda kuti at least vanhu ivavo zinobva Anti-Corruption Commission inge ichiva investigator uye vakaita huori kana vakaapa mari dzemacitizens ezimbabwe zvichikonzeresa zvekusezilivhari ishati vange vachigona kubatwa nemhosva vachiinvestigatiwa.
Amai chiri vanoti vakaendesa gwaro ravo kuZAC. Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC, amai Lois Matanda Moyo, kuti tinzwe kuti vachafambisa sei nyaya yakaiswa mumaoko ekomishoni yavo. Vaprokta Nyemba vesangano reAssociation of Certified Forensic Practitioners vabvuma kuti munguva yapfuura hapana chinobatika chaitwa kana paburiswa ongororo dzinoratidza uhori mumapazi ehurumende, asi vati vane chokwadi chekuti ZAC ichaita basa rayo sezvainotarisirwa.
The Anti-Corruption Commission ngaive ine vanhu vari ready to investigate deeper, vaone kuti nhubu idzi dzabatwa, pasave nemazera kana kuti vakakura zvakadii kana kuti vakaitei kana une mhosva yadaidzirwa.
Vanyamba vati zvakakoshawo kuti makanzuru, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende aite zvirongwa zvinobatsira kudzivirira uhuri.
Makambani eZimbabwe ngave ISO certified munhau dzecorruption, that is 37,100, ngave vari ISO certified at both level to make sure that we are kuti zviratidze kuti tiri pa serious, tine shungu dzekurwisana neuhuri.
Gore rega rega, ofisi ya Auditor General inobudisa gwaro rinoratidza mashandisirwo emari nemapazi ehurumende, makambani ehurumende pamwe nemakanzuro emunyika. Magwaro aya anogara achiburisa nyaya dzehuori dzinoitika asi pasina matanho anotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa kuti vanhu gumi nevashanu vanga vari mune imwe ngarava vakafa nezuro zvichitevera moto wakabvira mungarava iyi. Izvi zvinonziwo vanhu vaive mungarava iyi vakafa nekukachidzwa nehutsi. Chiitiko ichi chiri kuferefetwa. Mapurisa emuSri Lanka asunga mukuru wemapurisa pamwe nevaimbo vagurukota rezvekudzivirirwa kwenyika zvichitevera kurudziro kubva kuvachuchisi yekuti varume ava vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekubhombwa kwakaitwa pazoro reEaster, izvo zvakasiya vanhu manzana maviri nemakumi mashanu vashaya. Nyangu hazvo dhora rekuAmerica rakamboti dererei uremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato rezanupf kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika nezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira munhu anonge akuomera kuti adzikisa anenge akuona kunge aruza mari iviriri mari yaanga asaita, anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake, nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achida kutombotiona nguva kuti aite yatinoti faith yekuti anyatsoona kuti okay zvinhu zvanyatsodzika mazvishuwa here, US dollar zvishuwa here adzika here kubva ku12 kwara raenda kuuya pa7 kana pa8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, banoti yakareba zvayo hazvifanotora more than 6 weeks vanhu vanyi maprize at least astabilize vochachidi waka for now dai maprize ambostabilize varegera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika, nekuti pakaunzwa new currency yakangofana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera, zvikuru pamusika wemukoto? Mozina fundo mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakasuma debt ye $1.2 billion yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavanga vanazvo petanga tine rate ye 1:1. Vechida kutra kuti vatore mari iri mumarket kuti demand ye foreign currency idzikire ndosaka rate yakudonha kublack market. Vatora rate ye 1:1 vachaibhadhara mari iyo ine rate ye 1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemacompanies ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana mugano tiri tichachibhadhara takubhadhara mataxes iwrong move inotipa kufara kushoma short term nekuti tiri kuona rate ichidonha asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marate autanga kukwira nekuti vanenge vakumupa mari iri mumarket vachibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndingangoti pane inonzi black market ndingangoti iri kuderera dzinova idzo dziri shuwa asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndingangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vasavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. Vachitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa mihoro yezvimi yavashandi haina kukwira matikati manominal wages angoramba ari zvaangari across the economy masivo servants even more in private sector.
Zvichakadaro nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse. Varimi vechipage vakawanda varikurudzira Grain Marketing Board kana kuti GMB kuti ivabhadhare nechimbi-chimbi kuitira kuti vamwe vasazoguma vatengesera chibage kune vamwe vanhu kana kutengesa kuZambia uko vari kupiwa mari dzavo nechimbi-chimbi dzakawanda. GMB inonzi iri kutenga nemari inosvika churu chemazana mana chemaRTGS patani ukuwo vanhuwo zvavo vachitenga nemari inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu zvemaRTGS patani imwe chete. Dunhu rose resadak rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwechibage zvekuti pari kutarisirwa kuti Zimbabwe ingatonotenga chibage kubva kuMexico, Brazil kana kuAmerica. Kushomeka kwechibage uku ndiko kwakapa kuti hurumende imanikidze varimi kuti vatengesere chibage GMB chete. Ata Chigoriwa anotipanya inotevera.
Hurumende yakazivisa kuburikidza negwaro reSI 145 of 2019 kuti varimi vanofanirwa kutengesera chibage chavo kuGMB chete uye ikati munhu afanirwe kutakura masaga anodarika mashanu kamwe chete kubva mune rimwe dunhu achienda kune rimwe dunhu. Asi mumwe murimi wekumhangura nzvimbo inoita chibage chakawanda vaPesi Chambara vanoti hurumende yakatora danho rakanaka sezvo vamwe varimi vaiendesa chibage kunze kwenyika kwakaita sekuZambia asi vanhu vachifane nzara munyika.
Ndatini zvakanaka kuzvi ndiyanozvimukire nyika
Naiti nyika, tunoziva kuti vanhu vose vari munyika. Saka vanhu vose vari munyika. Kune vamwe vasina kurima, kune vamwe vakarima, kune vamwe vane njara kwakati. Saka zvibage zvikaenda muzvimbi zvokwanisa kufidza vanhu vese vavo. Zvikaenda kumaprivate buyers zvogona kutengeswa kunzi. Vamwe vanogona kutsvaga foreign currency nazvo zvichitengesa kunzi. Hatizivi havasitombofidza nyika.
Mumwe murimi akafarira danho rehurumende ndiva Matthew Tagarika ava vanoti dambudziko EJMB iyo inononoka kupa varimi mari dzavo nenguva. Vatagarika vanoti mari inofanirwa kutora mazuva maviri kana matatu kubva pazuva rinenge raisa murimi chibage kuGMB.
Urungo wangu vanaka chaizvo zvokuti tenese chibage kuGMB asi mabhadhara ene GMB inifanange nini ndakarima last year ikandinyudza inini ndakaendesa almost 13 tons muGMB muswa 9 June ndakaziona mari iyoyo muswa 19 December isina basa isashani asi kuda kuti inobhadhara kana pa 2-3 days is so much better vana zvizvi vaendesa chibage inini ndakatonyura inini pandakaendesa chibage last year.
Asi vatagarika vanoti havawirana nedanho rekuti munhu asatakure chibage chinodarika masaga mashanu kuenda nacho kune rimwe dunhu vachiti mutemo wakadai unodzvanyirira varimi sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita semasvingo dzisingakohwe zvakanyanya. Chero chibage chisingabude munyika hapana chinenge chakaipa.
Atakutaurawo mutemo wekudzvanyirira iwowo asi tiri marights edu inini ndogona kuti kumasvingo mwezia mvura inonetsa kurima kunetsa mvura kumasvingo munhu wekumasvingo anozorima kunoko otakura chibage chake umuti atakura 5 bags kuine nzara atakura chibage chake aende nacho chese kwaari kune nzara iko.
Asi mumwe murimi vatafadzwa gore vanoti zviri kuita hurumende mucherechedzo wekuti varimi vakapiwa minda havasi kurima sezvinotarisirwa. Vagore vanoti nekuda kwekushanduka kuri kuita nguva yekunaya mvura varimi vanofanirwa kuita zvemadiridziro kuti vakohwe pakuru.
Madiridziro ndovanofanira nguva yako anenge aripo madiridziro.
Nekuda kwechibage chishoma munyika mutengo wehupfu wakakwira muzvitoro. 10 kilogramu yehupfu yave kuita madhora makumi maviri kubva pamadhora gumi nemadhora matatu. Zvinonzi vanotenga chibage vakazvimirira vanoenda kunochitengesa kuzvizvarwa zvekuZambia kuChirundu. Mutauriri weGMB vaJoseph Katete vanoti bazi ravo rakatopiwa mari yavasina kuda kutaura uwandu hwayo yekutenga chibage kuvarimi uye varimi vachapiwa mari dzavo mukati memavhiki maviri. Gore chibage munyika riri kutarisirwa kuderera nezvikamu makumi mashanu nemana kubva muzana uye United Nations inotarisira kuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara inotyisa. Kisa ndakamira Studio 7 muchinoi ndine ata achiguriwa.
Kwazwai muri Zimbabwe ini ndini Maikove ndinokoka ekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection chandinokupakurai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvakaitwa nechikwata chemaWarriors kuAfcon uye kutarisa remangwana remaWarriors makwikwi enhabvu yemuAfrica nepasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Aiwa tinotenda mukoma Big Mike musakanganwe kuteerera chirongwa chavo che The Connection kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita vamwe vanhu veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta ekutakura dzimotokari kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta edzimotokari ashayikwe mumagaraji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nditi murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina tungambiri nkomo munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhlaka 2 kuNtulikazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
elamandla ngawo ngaphansi kwesekelo sombuso. Ngakho ke ngibona ngani uma kubuka sobathi hayi indlela sedelwanyana lo abengawo ngaphandle kwasetini yesekelo sombuso.
Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kaBulawayo. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu, sifaka izinto ezintsha lamaphayipi amatsha ukwenzela ukuthi uBulawayo athole kuhle amanzi.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isizavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Eka ukukhulu ngogwalo olwethu lwengu Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali ikahulumende ngamankampani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe lisithi sephula isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Godfrey Mupanga ufikise isicelo sakhe eHigh Court namuhla. Uhulumende umise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe buthumuthumu ngeviki edluleyo. Ngaleso sizathu uMupanga uthi uhulumende wephula isahluko 134 sesisekelo sombuso. Elinye njalo igqwetha umnumzana Lucas Nkomo uthi uyavumelana nalo umnumzana Mupanga.
I-section 134 we-constitution yeZimbabwe i-section eyiyo ebeka sobala ukuthi imithethwanyana or imithetho engaphansi kwama-act of parliament subsidiary legislation kufanele wethulwe njani, kufanele umthethwanyana leyo ibe namandla aphelela ngaphi uma ukhangela amalungelo abantu. Ngakho-ke i-section 134 iyabeka sobala ukuthi i-parliament yiyo efanele yenze imithetho. Ngakho kulabantu abakhethiweyo abaphalamentarians ukuthi ayenza imithetho. Ngakho-ke kuyabe kuqakathekile ukuthi kubonakale khonokho ukuthi imithetho ndawo yakho uza kuphatha kanjani. Izela uminister of finance labogovernment abafake ngayo umthethwanyana lo grossly unreasonable. So lidaba njengoba ngithile ukuthi esikhangelele ukuthi mhlawumbe uma luphumelela lingaphephisa abantu abanyeni.
Ngamanye amazwi Nkomo uthi wena uvumelana lo mamangala ekuthini umthetho lo wephula isisekelo sombuso ekwethulweni kwawo.
Ye, ngendlela engibona ngayo umthethwanyana lo wawufakiweyo omisibazi zaphansi awungeke kwathiwa uyahambelana sekelo sombuso ikakhulu u-section 134 lo abakhuluma ngayo. ngokusection 134 njengoba ngishilo uyatsho ukuthi imithethwanyana leyo efakwayo akufanelanga yephule amalungelo abantu afakwe kusisekelo sombuso. Imithethwanyana lowo awufanelanga ikhanye ingane umuntu owufakayo, uminista owufakayo usethatha amalungelo kumbe amandla eParliament ukuthi azame ukuthi abuse ngemithetho ngendlela iParliament elamandla ngawo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Ngakho-ke ngibona ingani uma kubungulisiswa kahle imithethwandaba kuyabe kuzaphuma sobazi ukuthi hhayi indlela imithethwanyana lowo abe ngawo ngaphandle kukasection 34.
Umnumzana Lucas Inkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Ikhansile yakobulawayo ithi izavalela izakhamizi zalelo dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla ngezizathu zokulungisa injini esitishini se-Criterion Water Treatment Plant emizameni yokuthuthukisa izinga lokusebenza kwemitshina empompa amanzi iwasa edolobheni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitishini sokuhlambulula amanzi ese-Criterion Water Treatment Plant ebesesiphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa i-Criterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. I-reservoir leyi izaba lomsebenzi omkhulu esikhangele ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyofika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kusho ukuthi asisoze sibe lamanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi be yanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee ukhansila ka-Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa akutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenzi ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokhu ezafakwa ngesikhathi sikaSmith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana sabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipe amatsha ukwenzela ukuthi bulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele AFDB epartner lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansila kaWard 26 umnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu elekezele emizamo ezanywa yikhansila yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kuzathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezulu kwayo leyokuthwana nazavalwana sukusela namhlanje kuyefika nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje all of a sudden. Siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azaba le kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kulenye imotive hatshi. Kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa amavavu kuyasokutshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siphiwe siwafuna.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olunesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. Kunyanga ezinhlanu ezilandelayo ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitichini samanzi ese Criterion Water Treatment Plant yikho lapho okulomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe Water Works njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngogwalo olwethwe ngu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani akhe. Iningi lithi uhulumende kumele asungule ikhomishini ezacubungula ubusela lobu njalo bonke abazatholakala belecala kumele babotshwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ugwalo lolu olwethulwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo luveze ubusela kanye lobuvila obenziwa ngezinye zeziphathamandla kungatsha lenhlangothi zikahulumende. U-Auditor General uNkosikazi Mildred Chiri uveze ukuba phakathi kwamankampani phose amakhulu amabili 179 amankampani angamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 kuphela yiwo ayenelisa ukuletha ingwalo zendleko zawo ukuthi zizehlolisiswa. Lokhu kusitsho ukuba iningi lamankampani kahulumende akanelisanga ukuhambisa ingwalo zokusetshenziswa kwemali ku-Auditor General loba nje umthetho usithi amankampani kahulumende wonke kumele ase ingwalo zendleko zawo ukuyahlolisiswa ngabohlangothi luka Auditor General. Amankampani la akhangele ukuthi asebenze ukuletha inzuzo lapho isilinganiso esithile saleyo nzuzo imele iphiwe uhulumende asebenzise ekuthuthukiseni impilo kaZulu. Umnumzana Thembelihle Sihwa ingcweti kwezomnotho uthi uhulumende kumele ahlolisise ukusetshenziswa kwemali othwe.
Thina besifisa sibili ukuthi uhulumende enze setup ye commission of inquiry khona bona laba abantu ababetshontsha bezatholakala bebotshwe ngoba bebetshontshela umphakathi.
Inkampani yamandla kagetsi eyeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC ibikwa yabhadala inkampani yePito Investment ngomnyaka ka-2016 izigidi phose ezinhlanu zamadola eMelika 4.9 million US dollars ihlawulela ukuthenga imitshina kagetsi kuze kube lanamhla leyo mitshina ikatholakali. Nkosikazi Tracy Lungayithakamuzi seHarare uthi abaqondisi balawo makampani kumele babotshwe.
Ama-managers la ama-parastatals kumele abotshwe ngoba kaningi bahanjiswa emthethwandaba kodwa akulanto eyenziwayo. Kabagwetshwa, kabayenziwa lutho. So mna funa ukugcizelela khonapho ukuthi kumele bebotshwe bengaphansi.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esinelisa ukuqeda ukusela emankampanini kahulumende ngoba iningi labaqondisi bawo belobudlelwane leziphathamandla ezikhokhela ingatya zikahulumende zona ezaqhashwa ngumongameli ngokwakhe.
Iqiniso esazingela ukuthi uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa kasoze akwanisa nje ukuyenza lutho ngayo lela yena. So akula nto azokwanisa ukuyenza ukuthi baxotshwe kumbe babotshwe kumbe izimali lezi zithi zingatholakala.
Unkosikazi Nonhlanhla Mabhena isakhamuzi seHarare uthi impande yokusela kukahulumende isigxilile njalo okubuhlungu ukuthi bavela baqalisa kude ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngakho kuzakuba nzima ukuthi uqedwe.
Inothi izesa yodwa nje ama-parastatals wonke alapha eZimbabwe kule mismanagement of funds kakhulu and I think i-problem le esilayo ngeke sithi luhlupho olwe 2 months ago or 2 years ago but luhlupho from the time the party lizwe So konke sikuexperience ayo namhlanje, whether ikusolakala kwamagesi, whether ukungabi khona kwamanzi, whether yimgwaqo egcwele ama-potholes, kumbeni ikusolakala kwemithi ezibhedlela, konke is a result of i-39 years the misrule yeZANU-PF.
Iningi labantu likhangele ukuthi ikomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC izakuhlolisisa ukungasebenziswa kuhle kwemali lokhu ukuze labo abaphambana lomthetho babotshwe. I-Studio 7 ikhulume nomunye okukomiti yeZAC, uNkosikazi Phyllis Chikundura, yena oyale ukusho ukuba bazakwenzani ngokulahlekelwa kwemali le. Esithi intathelizindaba zikhulume loNkosazana Lois Mathanda Moyo, yena ongazange adobhe ucingo. Mele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Eita ita hola, mthwakazi omuhle, lo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sikhangela ukudlala okwenze iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors emncintisweni owe AFCON, lapho elihle laphunyiswa lingakayi landawo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Hayi, mthakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu wakwele Georgia ulahlele khatshana isicelo sabatshutshisi esokufuna ukuvimba ukukhululwa kukanika Melia, ilunga letare lepalamende lebandla eliphikisayo kulelo lizwe. Ela Melika liyethusela ukukhuphula imithetho okumele ibhadalwe namazwe ase-Europe athengisela impahla zawo lelo lizwe ezifika kumabhiliyoni amane amadola nxa kungela sivumelwano phakathi kwenkampani ye-Boeing eMelika le-Airbus eyase-Europe. Sizweni ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla kuhlandla lezenotho.
Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu okokuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga uyathenga kumbe ukuthengisa imali le, osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni bechiye umsebenzi ngenxa yalokhu. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni koBulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Ayesithi indaba zemali ethiwa aziqedakali, aziqedakali zivela ngaphi ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya abantu abaningi sebisemabhenki but imali sayo kuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So lasho simangaliso ukuthi kade kuhamba njani wena, ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi sibini, abanye bathi kunomali sayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, sekaqedakali imali angikhona ngoba le-rate nale esikhuluma ngayo le ebhenki izinto ezisemashopu ama-price angikhona awahambelani ngoba izinto emashopu kazihlangi.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi la kancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona okakathesi.
Lokhu i-situation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi phezulu kula i-black market, but mbona ngani lapha e-black market basakhangela i-situation ngoba was the after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le, just a temporary thing le yenzakala le. into engwashintshanga ngisho lokhu injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prices angikhona bathe ba-rate ngelokuzweni nge-US dollars but besebenzisa ibhondi naleli elifunwa yi-government so otherwise akula into eshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Return Love ongowebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho kuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni ngoba nanto thina siwosomabhizinisi engenye yosomabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantu kazana asikakuboni kusenzakala. Njengoba niyisitsho guys iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho ezeningi ama-prize nalana ababelawo kali kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyithenga mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi ngiyithenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika isike vele sokukhwelile iraisi nje ayifike ngama-21-22 RTGS i-2KG so ukwehla kwakhona ngikakuboni ngingazi mbe ngigcine ethawuni izulu ngingazi namhla engxenye banjani engxenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kwehla kumbe kuza kwenzakala yikho silindele ukukubuyela khona lokhu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Liviki utshele ikomiti yedalela ephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abaphatheka emisebenzini yama-insurance babe lomhlangano wokudinga indlela zokuthuthukisa inhlelo zabo ezingafinyelelwa nguzulu kabanzi kulandelwa izinqumo zikahulumende eze-financial inclusive strategy. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano oyenzelwe eHarare ubuthanise abakumsebenzi wezama-insurance afinyelelwa ngabantu makhaza obizwa ngokuthi yi-micro-insurance ngesilungu. Oxoxela umhlangano emele inkampani eViva Shaw umnumzana Hanson Timutenga uthi benza lokho ngenjongo yokuthi inhlelo zama-insurance zifinyelelwe ngabantu bonke.
Quite important. Insurance is a form of risk management that is key and
lokhu kuqakathekile kakhulu. Ngoba i-insurance iyindlela yokuvikela umuntu kulokho okungavela engakhangelelanga okuyikho kuqakathekile ukuba wonke umuntu abe layo evikeleke yikho sesithatha amanyathelo aqakathekileyo ukuze lokhu kwenzakale.
Ukuqhubeka ethi lokhu kuhambelana lezinqumo zelizwe ezifinancial inclusive strategy kudaba lwama-insurance ucela abangatholi inzuzo enkulu kangako. Umhlangano lo ungenwe langabatsha. Umnumzana Munyaradzi Tumbare we-Insurance Institute of Zimbabwe uthi leli lithuba elihle kibo.
We are the future leaders of tomorrow. So converging as a people meeting together
singabathungameli bakusasa yikho lapha sihlangene siphana amacebo okuthi sibone ngokucacayo udaba lwama-insurance lendlela ehamba ngayo lokuhambelana kwayo lezo mkhonomi nje.
Ezama-insurance ziyisigaba esivame ukuphathisa amazwe zisekela nale ntuthuko eyabe isenzakale ukuthi kutholakale indlela zokuphathisana lokuthuthukiswa komsebenzi wama-insurance kwele Zimbabwe.
If you look at other countries, for example, in Africa,
sikhangele kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kucele le-micro-insurance amazwe amaningi athuthuka kusetshenziswa lindlela. Ngakho lelizwe elifana leZimbabwe
benziwe micro-insurance ukuqela ama-insurance empilo yomuntu, awemota, ukuvikela ukutshontshelwa, ukutshabalala kwezilimo lezifuhlelo zithi umumo wezomnotho eZimbabwe ongamanga kuhle okugoqela ukuqonga kwentengo mahlayana ubangela ukuthi kube nzima kuZulu ukuthi akhethe ukudla aziphilisele imali yakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zePlumtree esigabeni sakoBhutshe lakoNdolwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane eziqale ukuhlasela ngeviki edluleyo. Izilwane lezi zivamba inkomo labo babhemi njalo sezilethe ukwesaba okukhulu ebantwini. Isakhamuzi sakoBhutshe umnumzana Christian Dube uthi nxa zingaphangiselwanga izilwane lezi zilakho ukugcina zibulala labantu.
Kunjalo mpela esigabeni sikaBhutshe lapho kufehla kusiyagotshidiwe ngale hayi akumanga kahle. Izilwane zikhona mpela ngosesiphelelwe izifuyo. Ngikhuluma nje lamhlanje ukusa kwalamhlanje zivuke zizambe idonki khona lapha nje emakhaya 500 meters away from umuzi wokugcina mawusi emfuleni okuthiwa kukontshebe kanti kuthange bezibambe lenye idonki futhi khona lapho. Hayi sikhona mpela izilwane hayi asikudumbe nishumanishumane.
Selike lazibona mpela.
Ukhona umfana oke wazibona ohlangane lazo kuchutu besiye bambathi wahlangana lazo lapho.
Alo esiziwudalile.
Inkomo sikhuluma okwakhathesi engingazibala ngicabanga ukuthi ziyafika 8. Amadonki ngibona ngani besele 7 then sesingathi plus 3 nalawa sibala lale yalamhlanje. Sibala izinto ezifileyo then bekusiba le sekusiba lenye inkomo yomunye ubaba khona lapho futhi esigabeni sakoPembe ilimele layo sazamuke lapho sikwazi lobiza sifika.
Zihlasele zivela ngaphi?
Kulapho kuqhaka khona ke ngoba ngike ngafika ngale lasemabhungane ngalokhu labo obaba labo abangamarenja labo bazibuza kakhulu ukuthi zingabe zivelelephi. Hayi ukuthi zingabe zivelelaphi mpela kwabonkomo hayi asingabe siqamba amanga. Futhi nje zifike zahlasela khona lapho kwaMshola zahamba zonke zafika zahlasela le duzane lasegcekeni le-fire machine lemouse yesibhedlela kwaNdolwane. So sezibuyile futhi hayi but sekukhanya sezikhempe khona lapha kwaPembe lapha emfuleni.
Ukwesaba kunjani esigabeni?
Babunkomo sisaba kakhulu kuyasabisa vele ngoba njengoba ngisitsho ngithi okwalamhlanje ngathi zidile idonki 500 meters away from ekhaya. So kuyasabisa kakhulu okubangela ukuthi siyesabe ukuthi akusiye izifuyo sezivalekile emfuleni. Sifake zibambele emfuleni isikhathi sonke osekwenzakala ukuthatha esizibuya sezilandele izifuyo elukuzeni emakhaya ngapha. Sesilovalo lokuthi izifuyo ngoba sezivaleka la kuzayenza ukuthi zize zigcine zifikile emakhaya ngoba sezifikile vele mazivele inyamazana 500 meters away from umzi womuntu hayi kutsho ukuthi sezisemakhaya vele.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sePlumtree esigabeni sakoBhutshe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi sebethumele abazingeli esigabeni zombili ukuyathungatha lezi zilwane. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo ithi izavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Kwanele Oliver lelisayo ngenjabulo ngontunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.